Mubato rezanu PF mune kunetsana kwakanyanya uye svondo rino kuManicaland, Midlands neMashonaland East kuri kutarisirwa kudzingwa mubato vanhu vakawanda vanofungidzirwa kuti vanotsigira mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevanonzi vanotsigira amai Joyce Mujuru ava vakadzingwa kare mubato iri. Mubato rezanu PF maita kugeda geda kwemeno nenyaya iyi zvapakuti paburitsiranwe makano nevanonzi vari kutsigira amai Grace Mugabe nechikwata chavo cheGeneration 40 kana kuti G40 nevamwe vanonzi vanotsigira vaMnangagwa. Mauto anonzi arimowo muzvikwata izvi uye mamwe acho anonzi anototsigirawo amai Mujuru ava vakadzingwa kare mubato. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudzawo vatsigiri vebato ravo kumusangano wepagore weNational Conference kuVictoria Falls kuti vamwe muchiuto vasori nemapurisa vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavo vachiti vanhu ava vanofanira kumira kuita izvi. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nechiuto dzinoti mashoko ava Mugabe anotyisa asi haashamise nekuti chatova chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga kuti vemauto vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Retired Lieutenant Colonel Dr. Martin Rupia, nyanzvi munyaya dzezvechiuto vachishanda neUniversity of South Africa, vanoti mashoko ava Mugabe panyaya yemauto akadzama.
Maonero angu ndezvi mashoko avakataura mashoko ekuti hatikwanisi kuarasa nokukurumidza. Mashoko iwayo anotarisa kuti purezidendi vari kuziva kuti muZanu PF maane mapato akasiyana siyana ane vakomana vechiuto vari kurwira chigaro chekutonga tichisvika mu2018.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI Dr. Pedzai Ruhanya vanotiwo muchato pakati pemauto nebato reZanu PF wakatanga munguva yehondo.
Ivo vamugabe vanofanira kubvunza kuti mamugabe makambeita leader weZanu makaiswa nani muna 1975 mugagawa declaration yakaitwa kuTanzania yanga iri military.
Muna 2002 musarudzo dzemutungamiri wenyika Mushakabvu General Vitalis Zvinavashe avo vaitungamira Zimbabwe National Army panguva iyi vakadaidza vatori venhau vakati vaida kubuda pachena kuti vakuru vemauto vaizotsigira chete munhu akarwa hondo yerusununguko kuti atungamire nyika. Vakawanda vanoti mashoko aya ainge akanangana nemutungamiri weMDCT vamugenitsvangirai. Dr. Rupia vanoti iko zvino Zanu PF yave kuchinja nekuti pada zvabuda pachena kuti chikwata chinozikanwa nekuti G40 chinosanganisira amai Mugabe chine vanhu vasina kuenda kuhondo uye chine rutsigiro rwava Mugabe.
Iye zvino vasanduka havachataura izvozvo. Naiyo vakutaura kuti kana anorima hake kumareserva yedu kana angori muZimbabwe anokwanisa kuenda pamavhoti ochuzwa odudza nyika.
Mashoko aya atsinhirwawo navaGiles Mutsekwa avo vaimbova muchiuto uye vari nhengo yeMDCT. Zvekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika hazvina kuguma navaZvinavashe. Muna 2008 pasati paitwa sarudzo dzemutungamiri wenyika dzechipiri, Army Chief of Staff Major General Martin Chedondo vakaudza mauto kuti ainge atora mhiko yekutsigira vaMugabe chete chete uye ainge asingadi izvi anofanira kubuda muchiuto. Mashoko aya akadzokororwawo muna 2012 naMajor Martin Chedondo ava vakati semauto havana kana chekunyara panyaya yekuti vanotsigira vaMugabe. VaMutsekwa vanoti vakagara vataura kare kuti Zanu PF yainge yochikora mutemo nekupinza mauto munyaya dzezvematongerwo enyika asi veZanu PF vakasarudza kupembedza n'anga yazopuma amai huroyi.
VaMugabe havachazivi zvavari kuita. VaMugabe wakura nepamusana pekuti ndidzo nyaya isusu weMovement for Democratic Change taitaura kubvira nekare nekare kuti mbada ikarawira ropa remunhu usafunge kuti richaregera kuruma vanhu inobva raruma vanhu vakawanda.
Vakawanda vanotenderanawo kuti bato reZanu PF rakasungwa neutare chete nekuti vaMugabe vari panyanga asi kana vasipo panotyirwa kuti pachaita bata murefu bata mupfupi ichasanganisirawo vechiuto zviri kupa kuti remangwana renyika riite mhute.